manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikumi 9 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inokunda musarudzo by-election yekanzuro yekadoma ZANU-PF ichipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga.
Patanga runjuva nechimboma changa rainacho vanga vane mamachetsi muhomwe mamanga sitombori muhomwe vanga vakabata maoko ende vanga vakawanda vakomana vachona.
Asi vakakundwa musarudzo iyi uye vari nhengo yeZANU-PF vanyambo vanoramba mashoko ekuti bato ravo raiita zvemhirizhonga. Tichakupaiwo zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yakakunda musarudzo by-election yekanzuro yekadoma yakaitwa nezuro bato reZANU-PF richipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga. Asi nhengo yeZANU-PF yakakundwa musarudzo idzi inoramba mashoko aya. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo yeMDC Alliance amai Shora Ichwara vakawana mavhoti mazana manomwe nemakumi masere uko vaLloyd Nyambo veZANU-PF vachiwana mazana matatu nemakumi matanhatu nerimwe. Sarudzo dzanezuro dzakaita mhirizhonga pane imwe nzvimbo yekuvhotera yepachikoro cherimuka 1. Amai Chwara, mudzimai wevaimbove kanzuru wemuwadhi iyi vaMichael Gore avo vakabviswa kuva kanzura nekuda kwekubatwa nemhosva yekukonzera mhirizhonga munandira gore rino. Amai Chwara vanoti kukunda kwavo mucherechedzo kuti vagare havana kufara nekusungwa kwemurume wavo vaGore.
Chandinoda ndechekuvatenda nezvinhu izvi zvavakaita. Vakaratidza kuti baba wavo vanova kansela Gore kana toti alderman Gore vakarwadziwa nekusungwa kwavakaitwa chendeswa kujere vachipikira mhosva yavasina kupara. Apa vana vakanyatsoratidza kuti tarwadziwa asi wadi tichaidzosera. Endezve kunominatwa kwandakaitwa kuti nditi vana vakatofara. Vazhinji vacho ndo vakafara kuratidza kuti dai vanga vasina kufara ndifunge dziri zvaizobuda zvakadai.
Vanoti kukunda kwavo kwauya nemuseredzero wekushumurudzwa nemapurisa pamwe nenhengo dzebato reZANU-PF.
Inini panguva yekukampena tiri vanhu vaya vaya takanga tisiri sefi. Nekuda kwokuti tine pamwe pano pakanga pakungofremewa nyaya ukapinda uchitiko. Vachikampena vana vakanga vakunzi matituka mapurisa chingoendeswa nyaya dzichiendeswa mumapurisa. Saka CID rakanga rakutodini rakungonzi kutambira nyaya dzongonzi isusu tiri kuvashungurudza vanhu veZANU-PF of which isusu tasingambovashungurudzi. For example pane musikana anonzi Bevale wandaifamba naye ndichibva kumariro. Ndakazopedzisira ndonzonzi Bevale atuka vamwe mai vachiwacha tisheti yavo bhati yetu anga hapana paakambotuka.
Mumwe wevakarohwa nezuro uye vari nhengo yeMDC amai Tendai Kokera vanoti vakarohwa nemboma muviri wose nevanhu vainge vaine mazipanga kana kuti mamaches.
vatanga kundirova nechimboma changa vainacho vanga vane mama chetsi muomwe mama anga sombori muomwe vanga akabata maoko ende vanga vakawanda vakomana vachona saka ndomaitikira zvakaita iyayo so vandirova takabva ndatsvaga imwe wei yekuti ndiende kupolling station ndokunoudza mapurisa kupolling station ndozvaitika vakati isusu basa redu nderekugadha mupremisi noti zviri kunze kwepremisi tikati but munogadha chii mupremisi kana vanhu vachiona varifanira kuzovhota vakutadza kuya kuzovhota heiti is their right kuti vauye kuzodi vauye kuzovhota zvikanzi hadhisiku ari chiaripo dhisiku akatomira kunze kwegedhe rechikoro chaivhoterwa ichocho pakatodarika futi imwe mota yachona yevakomana yemabhembe nepamberi pake but iye angasingazivi angasitadzi unowo mota dzachona idzodzo saka ndofunga hana kuziva kuti chi ndio mota dzachona
asi nhengo yezanupf yakakundwa vanyambo vanoti vagore avo vakabudiswa mujeri nechishanu ndivo vakakonzeresa mhirizhonga apo vakatenderera nzvimbo dzekuvhotera
Wadzvitu
ine vanhu vakanyoresa kuvhota vanosvika zviuru zvitatu. Bato rezanupiefu ragara ndiro rinosimbokunda musarudzo dzemabaielection dzakawanda dzinoitwa munyika. Ndakamirira Studio 7 kukadoma ndine Arthur Chigoriwa.
Wadrem! Yo, cool it, babe guy!
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a pressure.
Now we're shifting.
My Instagram!
Yeah, bro.
Ndafaga masita. Ndafaga munu wese masita. Doro tadira pasita pasa varipasita pasa kana ma ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dance of Fada makaterera Studio 7
Hurumende iri kukurudzira zvizvarwa zvayo zvinogara muBotswana kuti zvitenge mabhizimusi kumusha nechinangwa chekusimudzira upfumi hwenyika. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Hurumende yava Emmerson Mnangagwa ine urongo hwekukwezva zvizvarwa zvenyika zviri kunze kwenyika kuti zvitange mabhizinesi kumusha senzira yekubatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Umwe urongwa uhu wakaitwa neZuro Mugovera muguta guru reBotswana kumusangano wakapindwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana. Vachivhura musangano uyu zviri pamutemo, mumwe mukuru mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutenga nekutengeserana, amai Pevelini Musanka vakati chinangwa chemusangano uyu ndechekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana kuti zvitange mabhizimisi akasiyana-siyana munyika.
Takatumwa nevakuru vedu, His Excellency President Comrade Emmerson Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe, vakatituma kuti tizoita engage madiasporans vari kuno, maZimbabwe nevana veZimbabwe nemhuri dzavo vakura vari kuno, vamwe vacho vari kungoya kuzoshanda asi vachidzokera kumusha. But tauya kutizotaura navo tinzwe zvitemo zvavo tione kuti tingabatsirane sei kuvaka nyika yedu yeZimbabwe.
Vakafanobata chinzvimbo chemumiriri weZimbabwe muBotswana amai Margaret Ruparanganda vakatiwo musangano uyu wainge wakanangana nekuvandudza upfumi hwenyika. Sachigero vesangano reZimbabwe reZanzibar Association vaMichael Kurwa Kumire vakati hurumende inofanirwa kugadzirisa zvimhinga mupinyi zvinosangana nevanhu pamabhodha.
Zimura nemadepartments ma tinofanira kushanda pamwe chete kuitira kuti kana munhu achisvika pabhodha zvisave zvisanetse kuti ndiri kuenda kumusha. Munhu afarire kuti ndiri kuenda zvinhu zvangu kumusha. Saka izvozvo panofanira kuti pagadziriswe.
Mashoko avakurwa kumira akatinirwa navapoche tate vachiti hurumende inofanirwa kusunga dzisimbe mukugadzirisa dambudziko rekusabatwa zvakanaka kwevanhu vanoda kuita mabhizimisi munyika.
Chidova nacho pati zvinoitika on the ground zvakasiyana nezvikabviswa zvatiri kutaura zvese izvozvo, then of course tinopinda, but at the moment it's very difficult to go in. Zvikunetsa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakapinda mumusangano uyu muzvare Pretty Ganyani vaudza Studio 7 kuti hurumende ikarerutsira vanoda kuita zvemabhizinesi muZimbabwe nyika inogona kubudirira.
Kana vasina kuchiitira zvavataura muzuva ranhasi, tichawananga tichidzokera kwavari tichizoti zvamakataura musi uya hazvisi kufamba nemazvo sei, nekuti zvinhu zvatiri kunyorawo pasi.
Munyori mubazi rinoona nezvekushanyirwa kwenyika vamonesu munoda vafa vanoti hurumende iri kuita zvese zvainogona kugadzirisa mamiriro ezvinhu munyika uye ndima iri kuoneka.
Tiri kuti tikatarisa nhamba yavanhu vanouya kuzoshanyira nyika yedu, tiri kuona iri kukura. Gore rapera ndo kwatawana nhamba yakakurisa kutanga kubva paindependence, takawana 2.578 million people vakauya. Saka isi tiri kutipapa mukana kuti vanhu vaite mabusiness ekuvaka mahotera, mukana wamalodge, mukana wamaguest house.
Hurumende iri mubishire kuumba bazi izva richabatsira vemabhizimisi kusima mari dzavo munyika reZimbabwe Investment and Development Agency Bill, iro rinotarisirwa kurerutsira vanoda kutanga mabhizinesi munyika. Urongwa vakaitwa nemugowera waitsigirwa nesangano reEuropean Union rakabatana neUnited Nations International Organization for Migration kana kuti IOM Development Fund. Pakawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980, Zimbabwe yaiwa nyika yairemekedzwa zvikuru sezvo upfumi hwayo hwainge hwakasimba. Asi nekutadza kutonga zvakanaka kuhurumende pasi pevaimbo wemutungamiri wenyika Robert Mugabe, upfumi hwenyika hwakatanga kuenda kumawere kumakore kuma 1990s. Izvi zvakazoipisisa muna 2000 zvichikwira, apo hurumende yakatanga kubvuta mapurazi evachena, izvo zvakapa kuti upfumi hugwadame. Nyika yakarasikirwa nevashandi vane unyanzvi, avo vakabuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro. Mabhizinesi akatangawo kuvhara vanhu vacharasikirwa nemabasa. Asi vamunangagwa avo vakatsiva vamugabe mushure mekubviswa pachigaro nemauto muna mbudzi 2017 vanoti hurumende yavo ine chido chekuburitsa nyika mumadhaka mairi. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe haikwanisi kubuda mumadhaka mairi kana hurumende yavamunangagwa isingaremekedzi kodzero dzevanhu pamwe nemitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muno muGaborone, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuSudan ashandisa utsi hunokachidza mukuparadza vanhu vanga vachiratidzira mugota guru reKhartoum, vachiti vanoda kuti munyika umu muve nehurumende isiri yechiuto. Mazana ezvuru zvevanhu vafora migwagwa yemukati meHong Kong nhasi, vachiratidza kusafarira kwavo mutemo uri kuda kudzikwa uyo unobvumidza kuti vanhu vaendeswe kuChina kunotongwa, izvo zvakonzera kuratidzira kukuru kwazvo kuutungamiri hunotsigira utongi hweBeijing kwemakore. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Kwazwai, mwere Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongwa chedu cheve chidiki. Chandino kupakurai, sondo rega rega, ini ndini maikove. Na asa mchirongwa, tine urukuro na wa Moses Mbimbi, ve kambani ye Friends of Education Africa. Ababa ni chirongwa chakananga nende kubatira ve chidiki, munyika. Katiende kuna wa Mbimbi, kuitra kutinzwe zizere. Wa Mbimbi, ndino mkamchira mchirongwa mkoma shurukufambe.
Ndilo fara mkono Mike, how are you?
Mushe, kana mchifara isi nesuo tukufara.
Ndilo kufara, zaka nyanya, zikuru peti, wana mkano ukukura ni mkudai. Mwenye mchiti, jama sae sae.
Dizo, Mbimbi. Right, saka ndimika mune kambani ya kana ngane nukubatira uchidiki mnyika. Ti udewo zunzere fa msorope kambani yenyu, uye zwe zirongwa za muinazo za kana ngane nukubatira uchidiki mnyika.
Friends of Education Africa I organization kana kuti urongwa watinao watinobatikana nevechidiki zvikuru sei vari muzvikoro kasedza zvikoro vakagara kudzimba vari mumakereke vamuri mucommunity vakasiyana siyana zvatinofokata nazvo kunyanya tinotaura nyaya yecareer development. For example, tinotaura nemwana ari kuchikoro ari kuprimary school when they start to develop not critical thinking skills paari kutanga kuzvizvere zvake zvaakushowa kurongeka nekushapeneka kwadzinazvo mwana akufanira kutanga kuitawo tumwewo tumadecisions tinobatsira neyatinoti career development. Vazhinji vanozononoka vakuda kuti vakuma form 3 vakuda kubatsirwa kuti zvasadzisi nemubereki vasina kuidentifya maareas of high passion, high competence and also high value. Saka tinobatsira nenyaya iyo then kune nyaya also yeleadership and life skills training. Leadership and life skills training apa tinotarisira zvinhu zvakafanana nekuti tine utungamiriri hunobva pamunhu pache zvake sedungamunhu. Munhu anofanira kudzidza kuzvitungamirira iye ive rasatatanga kutungamirira vamwe vanhu.
Ndamboverenga padandemutande apo uyezve mamboibata nyaya iyoyo yecareer development. Patinokurukura nezvecareer development apa tiri kunyatsokurukura nezvei
career development takatarisana of course sevanhu vanenge vane huruko hwavo tinoremekedza maprogramu esati nawo asi kana tichitaura patinoti mongo weFriends of Education Africa tinenge tichibata yatinoti career development. Career development iyi tine atinoti matopic kana kuti nhanganyaya dzatinotarisana nadzo. Chekutanga ndechekuti chii chinonzi career planning. Zvakanakirei kumbofunga nekuronga nezvemangwana rako chimbori chii chochocho ndozvinhu zvatiti tichitavara zvecareer planning. Chechipiri tine yatinoti mindset and goal setting kusetawo pfungwa dzako nekuva neurongwa hwekuti ndinga achivhe sei plani yangu yeupenyu hwangu tichiri mudiki.
Zvino vazhinji vechidiki munyika vari kuchema-chema vachiti munyika hamuna mabasa. Saka chirongwa chenyu ichi checareer development chinovabatsira here?
Chokwadi chaicho kuti titi mabasa hakuna zvachose tinenge tichiri vanhema. Munogona kundibvunza kuti sei madaro uyezve mabvunzo akanakwa kuti programu yenyu inobatsira sei. Chaakushayikwa muvana vechiduku mazuva ano chiri chinonzi creativity. Mazara makopikesi vaya vanoti ndinga ari kuita zvakati zvakatiende kutoita izvozvo izvozvizvi tanga tichiita magemu anonzi maindigenous games. Kungofunga pfungwa yekuti tingaite sei kuti tiwane running point sevana veZimbabwe tiwane mufaro macorporate akutojoinira nevasikana vakutotoshandisa vanotouya vachimhanya vachinotsvaga vachinomaketa vachinoita sei vachinoti vachinodi kutocreate employment.
Aiwa takunzwa zvakanaka vambimbi vanoda kuwana ruzivo ruzhinji pamusoro pekambani yenyu uyezve zvirongwa zvanoinazvo vanofanira kuenda upi?
Okay. Isusu tinowanika pakarigamombe mu50 floor. Namba dzefoni dzinoti idzo 0773585155. Tinowanikawo zve paFacebook, paTwitter, tinowanikazve oso pawebsite.
Aiwa vaMoses Mbimbi vekambani yeFriends of Africa Education. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa mudhara. Tinotenda.
Aiwa tinokutendai mukoma wai.
Hama dzangu, tasvika kumagumo echirongwa. Ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3 bigmyke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure pana papazvirongwa zvedu zvevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo bigmike3 patwitter. Twitter nepa Instagram. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection. Chirongwa chedu chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro ndini Mike Hove. Bye bye.
Uyo angari wechidiki we Studio 7 Mike Hove nechirongwa chake chinosangana chinokutarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Tinotenda zvikuru Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Jesu simba
rangu. Ini ndinonzi Reverend Kibuda. Stuart Buda, the way Methodist Church in Zimbabwe, the Kushamba State Panda Gweru District.
What in Dom Jimbevenu, Wakawanda?
Yeah, Wakawanda, because the 24 societies in the Vatendivacho vary around 1,200.
Chinoko Fazer Kushanda Mudunu Irichi.
E cooperation in the Vatendivandino Shanda Navo, Mubasaramari, Vano, Sita, Utwani, Jimbo, Mubasaramari, Sakando, Mendifat.
Vatendrano, ya, Nova Netsa Kwamuri.
Ya, Vano, ya, Nova Netsa Kwandiri, Vakasia Nasian.
Zunonia Kunetsa attendi Sakata Sipi.
Ah, Zakasia now is Nema levels. Zinezacho, very so deep socially. Zinezacho now, there's most nobody common like my economic sectors. Zinezo, those are not going to share. Zinezo, very deep, no penny wavo. Zinezacho, not to go to this public.
Van Varakuda Mumachechi, Munofung of the Chikon Zerichi, Nukuti to Noelavan, Vasinjuach Buddha Machechi.
Yeah, Van Wanobuda Machechi for various reasons. Van Wanobuda. Because if you want to go to the church, you want to go to one. An example, kana munhu achifarira kuona achifarira zvekuprofitwa profitwa unozoona achibuda kuma mainline church zvakaita sesana na Methodist. Munhu anofarira zvekuprofitwa profitwa hatidi comfortable nekuti hatiiti izvozvo. Kwoitawo vamwe vanobudawo for various reasons kuti kamwe pane kwaanofunga kuti kuri betawo kudarika kwaanenge achipinda.
Reverend Chibuda, mazuva ano upenyu hunoita sokuti netsei uku kune zvemari zvinonetsa kune pokugara panonetsa kuzouyawo zvamabasa nzvimbo yamwari pamatambudziko ese aya anosangana navanhu iri papi
nzvimbo yamwari iri so kliye baba mubhaibhuri mwari vakatipisa takatosiyana tine malevels akasiyana eupenyu vanhu vamwe vakasikwa vari vapfumi vamwe vakasikwa vari varombo vapfumi vakasikwa kuti vagobatsira varombo saka muchechi zvinhu zvatinodzidzisa izvozvo kuti varombo vanofanira kuwana kurarama kwavo kubva pavapfumi vapfumi vakapuwa upfumi namwari kuti vagone kubatsira varombo saka ndo nzvimbo yamwari muchechi
kumutendi anouya kwamuri ave kubuda muchechi achiti anamatira utano hwake anamatira utano hwehama yake anamatira nyaya dzemari nyaya dzamabasa nezvimwe zveupenyu asi hapana chaita nani munomuti chinyi mutendo wenyuyu
isusu is Methodist we believe in scriptural holiness kana kuti utsvene hunobva mubhaibheri saka ndoratinonyanya kushandisa bhaibheri kuti munhu ari nzwisise so tinomutsicha kuti mwari haaregedzi kupindura vanhu vake asi pakupindura kwamwari dzimwe nguva kana mwari paanoti titimirire mhinduro vamwe vanoona fanika aregedza kupindura nokuti mhinduro yamwari anoti yes kana iri emergency anoti imbomira kana isiri emergency ina anoti no kana kuri kuti uri kunamatira chinhu for wrong reason
pane zvamunoita here mudunhu iri kana kuti pane zvinoitwa navatendi venyu mudunhu iri zvokubatsira church kana kuti church kubatsira vanhu
kucommunity muchechi medu tine imwe committee inonzi Christian Social Responsibility committee iyoyo inobatsira vanhu vari mucommunity vanotambudzika for example izvozvi tine vana vatiri kubatsira is Methodist Church in Samba Circuit. Vatiri kubhadharira maschool fees nekutengera mauniforms nemabhuku. Ive tingangoti vana vacho ivavo vatori vana vechurch vatiri kuchengeta sechurch.
Mubasa renyu umu munofanira kuva neimwe vhesi inoramba ichiuya pamuri muchiita basa inoramba ichiuya mupfungwa dzenyu ingava ipi vhesi yakadaro.
University inongonyanya kungonditaka ndiyo yoyo kuti kana tichiona vanhu vanotambudzika ngationei ishe Jesu nokuti vanoti wakandiona ndichitambudzika ukandiona ndine nzara ukasandipa chokudya ukandiona ndisina chokupfeka ukasandipa chokupfeka kwanzii vanhu vobvunza kuti takakuonai kupi zvozvichero kune mudiki wamakaona asina chokupfeka mukareka kupa chokupfeka makaregera kuitira ini oti kune vanenge vakaita zvakanaka anoti tipindai imi makaita zvakanaka makandiona ndine nzara mukandipa chokudya mukandiona ndiri mutorongo mukandizvizvipira voti takazviita kupi zvonzi kuna ivavo vamakazviitira ivavo makaitira ini so that is there inondidriva zvikuru panyaya dzechristian social responsibility church ine nzvimbo mukati necommunity
kana pane vanoda kutaura nemwi pamusoro pezvamataura izvi vanokubata ipapi
vanondibata pa 0772612749 iyoyi chero pawhatsapp inoita iyoyo email address yangu vanogona kundipata pana schibuda@gmail.com.
Reverend Chibuda, tasvika kumagumo echirongwa nhasi. Pane mashoko ekupedzisira here amungada kupa vatendi nevateereri vedu?
Ngatinamatirei vanhu vanotambudzika nokuti Mwari wakatiisa kuepeposi vevamwe vanhu vari bheta kudarika vamwe. Saka tivarangarire vanhu ivavo. Nokuti patinovarangarira tiri kurangarira ishe Jesu.
Aiwa, tinotenda nemashoko ayo. Avo vanga vari Reverend Stuart Chibuda veMethodist Church of Zimbabwe, Gweru District, Shamba Circuit. Tinoimba kuti mafadzo ane chirongwa chedu nhasi tinenge tiine mi zvekare zvondorinouya tichiita dzimwe nyaya dzezvechitendero. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Tanonoka nechirongwa chako. Tinochitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu. Munhau dzemitambo. Zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi zvamira zvakadai: Dynamos FC 0, Manika Diamonds 0, Tero 1 0, Black Rhinos 2, Mushowani Stars 1, Blawayo Chiefs 2, Wange 1, Triangle United 2. Pamutambo weushamwari wakatambwa neZuro Manheru munhandare yeStephen Keshi kuNigeria pakati peNigeria neMa Warriors, zvikwata izvi zvakaita mangange 0-0. Mutambo uyu waive kupedzisira mugadziriro yeMa Warriors yekuenda kuEgypt kumakwikwi eAfrica Cup of Nations ayo ari kutanga musi wa21 mwedzi uno.
Takamiririra matrizi tiriko kumango majepoti kumafrani. Getari nangwa timbisa chaiyo, iri chaiyo ichaiyo, sitirireka na iliyo. Talian, yo, heyo, roto, madirine tangira kutoka. Ugu, 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 madirine tangira kutoka. Ugu, 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 madirine tangira kutoka. Ugu, 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 madirine tangira kutoka. Kushangu, madira tigira pamusoro senge dengu. Urikone rako nenge diriko nerangu. Rimwe ndakariona rine mavara enungu. Rinotangira kusoka zvaziri zveizvezvi kuda wakasikirira. Kune vachazonzi marudzirira.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inokunda musarudzo yebyelection yekanzuro yekadoma ZANU-PF ichipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga. Asi vakakundwa musarudzo iyi vari nhengo yeZANU-PF vanyambo vanoramba mashoko ekuti bato ravo rakakonzera mhirizhonga. Zimbabwe yokwezva zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBotswana kuti zvidzoke kumusha kunotanga mabhizimusi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu iwai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.